Parizi nuna takakwanisa kuwana vaiona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vaviri takawana chine zuru makuseni chimwe masikati asi tine urombo kuti vakawanikwa vakashaya vakabva vatakurwa nezuro wacho mande kusvemuro kuti vave kuno kuharare kuzoisa kuzoona kusikaita kuti varasirwe naupenyu chii ndopazvimire izvo asi urongwa hwachanavo ndehwekuti vachanoradzikwa kumisha yavo kugokwe nekukaribha musi wechina tine urombo kuti ndomamirira zvaita asi pari zvino vanoona nezvekuratidza kwemhuka yedu nevekuzambia nekusimu dzine zvaona zvekuchengetwa kwenyika vari mukati nekutsvaguruka kuona kuti chingave chii chakaitika muvashandi vedu.
Pane vati vasungwa here nechiitiko ichi?
Hapana.
Ko zvavakanga vainazvo midziyo yebasa nezvimwe zvese makazviwana here?
Chinhu chatakakwanisa kutanga kuwana chakanga chiri chikepe chavanga vachishandisa uri chikepe chichanga chine treka yekuona kuti chiri pati saka zvakatiitira nyaya kuti pamusoro chikepe chedu chiri pati isu takakwanisa kuwana asi patakachiwana chakanga chabviswa injini kana kuti mushina wati chifambe mumvura.
Ko zvinhu zvakaitawo sezvombo vakanga vasina zvombo here?
Takakwanisa kuwana kuti zvombo zvakanga vanazvo here asi vakanga vazvisiya patingadipo pabesi vakanga vakushanda vari saka pendaa takaita kuti tichiri kuita tsvaguruko nekuona kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Mati maakukwanisa here kutaura mazita avo?
Mazita avo anokwanisa kuwanikwa mumwe wacho anonzi Timothy Tembo, mumwe wacho anonzi Chidhumo Mabarani.
Sei Zimpact yakaita kuti varume vaende vari vaviri kunosangana nevanozvima zvisina mvumo avo vanozivikanwa kunzi vanenge vaine zvombo?
Sokusara kwatinogara tichiita matambudziko atinawo sevazve rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nderekuti hatina vanhu vakakwana nekuti hatiwani mari yehurumende. Patinoda kuedza kuti tsvage mari yekuona kuti tikwanise kufambisa mabasa titsvage zvekushandisa vakawanda vanenge vachiripopotera vachirituka nezvimwe zvisina kana humbo yekuti patiri kukanganisa pacho ndepasi. Chikumbiro chedu chikuru ndechekuti bazi rinoona zvekuita nezvekwemhuka rine mabasa akawanda rinoita risina mari.